manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingaye lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 6 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa votaura nezvuru zvevanhu kuLondon uko vari kushanya.
Kunyange kana mapurisa chaichaiva vatanga tinavo vanopupura kuti kuvhotwa kwakaitwa kwakavhotwa zvakanaka zvevanhu vanga vari mumaseu. Saka isusu isu chiitiko chaakuitika ichira hatiatonzwisisi kuti chachiitiko chekuti ZANU-PF riri kuti nyika ienderere mberi kana kuti chachiitiko chekuti vanhu takutotengesa musangano.
Vatsigiri veZANU-PF vanoenderera mberi vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo esarudzo.
Vanhu munozotanga kuona kukosha kwomunhu aenda. Munhu anodikitira kushanda achivhura mikana yakawanda zvaaita matelevizhen nemalive show zvaakutanga kuita mitindo kune vechidiki iko zvino izvi, asi makore avakatanga zvinhu izvi zvazvisingavabhadhari.
VaLawrence Simbarashe vaizivikanwa sekuti Mudhara Bonzo vanoshaya. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF kuChegutu neMhangura dzaratidzira nhasi dzichiti hadzisi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemaprimary mubato iri. Zvinonzi bato rakatambira zvakabuda musarudzo dzenhengo dzedare reparamende mumatunhu mazana maviri, asi rikati mamwe gumi kusanganisa muHarare neMashonaland West dzidzokororwe nenyaya dzezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisa kubiridzirwa. Ata achigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vemumiriri weChegutu muparamende uye vakambonzi vakunda musarudzo dzemaprimary vaDexter Nduna dzaratidzira nhasi dzichiti hadzidi kuti sarudzo dzemaprimary idzi dzidzokororwe. Chegutu West imwe yedzimwe nzvimbo ina dzinosanganisira Chinoi, Makonde neZvimba dzakanzi sarudzo dzidzokororwe nekuti dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka. Zvinhu zvakatozonyanya kuipa muChegutu apo vanduna vakaridza futikana mudenga vachiti upenyu hwavo nevamwe vavo hwainge hwave panjodzi vachirwisa nevavaikwikwidzana navo musarudzo idzi. Asi vatsigiri vava vanoti hapana chekuti vadzokorore sarudzo idzi sezvo pane nzvimbo imwe chete panzvimbo 15 isina kufamba zvakanaka iyo yakaita mhirizhonga apo vanhu vatanhatu vakasungwa. Amai Gladys Maposa, mumwe wevaratidzira nhasi muChegutu.
Tiri pamawadhi 15 muno muChegutu West constituency. 14 mawadhi akavhota, kwete zvine chitsotsi zvevanhu vari registered, vanhu vakapinda mumaseu ndivo vanhu vakavhota. Dexter Nduna akabuda ari 98% win. Wadhi imwe chete inove yakakonzeresa noizi dzese dzamaakunzwa dzamaakuvinga musati muzoti zvakamira sei inonzi wadhi 10 ina ari kunzi Chikazha kurova aidawo kumira paMC. Ndiyo wadhi 1 isina haina kuita zvinhu zvakanaka kwai yakatokonzeresa zvewezvewe nechikonzero chekuti Dexter Nduna ndiye anga ahwina zvine mutsindo zviri kupupurwa nemunhu wese.
Amai Maposa vanoti mapurisa akaitisa sarudzo anopupura kuti vanduna ndivo vakakunda zvisina kubirira.
Saka isusu isu chiitiko chaakuitika ichira hatiatonzwisisi kuti chachiitiko chekuti ZANU-PF riri kuti nyika ienderere mberi kana kuti chachiitiko chekuti vanhu takutotengesa musangano.
Imwe nhengo amai Maidei Sango vanoti havadi sarudzo kuti dzidzokororwe, vanopomera amai Edna Madzongwe mhosva yekukonzeresa kusagadzikana muChegutu vachitiwo vaitsigira chikwata cheG40.
apata kunjeta riran ite riran ati tiri kuida tiri kumbira kuti mai madzongwe zvakambo tisiya muno muchegutu
Sarudzo dzemuchegutu dzinonzi dzidzokororwe asi vanduna vasapinde musarudzo sezvo vaine nyaya dziri kumatare dzimhosva dzine chekuita nemhirizhonga amai madzongwe vanoti vanhu ngavarege kusvibisa zita ravo vachiti hapana munhu wavanoda mubato kudarika mumwe vanoti chavanoda kuti bato ravo rikunde musarudzo zvisinei kuti ndiani nhengo kumhangura kwaita kuratidzirawo nevanotsigira mumiriri wemhangura mudare reparamende vadouglas mombeshora avo vakakundwa namai precious chinhambo masango asi vamombeshora vanoti havana kuti vanhu varatidzire vose varatidzira vane chivimbo chekuti zvichemo zvavo zvichanzwikwa nevakuru vemusangano nhengo zhinji dziri mupoliti bhiro kusanganisira vapoo mangwana navakris mutsvangwa vakakundwa musarudzo idzi ndakamirira studio 7 muchegutu ndini Arthur Chiguriwa
Mumwe wevatambi vakaita mukurumbira muZimbabwe nezvemadrama nekushamarara vaLawrence Zimbarashe vainyanyozivikanwa nezita rekuti Mudhara Bonzo vakashaya nezuro kuchipatara chikuru chechitungwiza mushure mekurwara kwenguva yakareba. Mumazuva avo vakapinda mumitambo yeparedhiyo nepaterevhizheni munyika nekunze inosvika 15 kusanganisira King Solomon's Mines neFlame dzakaita mukurumbira wakakura. Vakanyanyozivikanwa munyika nemutambo wainzi Timi na Bonzo nemimwe yekushambadza doro reBlack Label nezvimwewo. Hatisati taziviswa urongwa hwekuradzikwa kwavo asi vanhu vakaungana pa544 St. Mary's kuchitungwiza. Mukuzeya nezverufu urwu tabata nyanduri uye vari muimbi vachiri kure chiri kure.
Zvinorwadza kurasikirwa nemumwe wedu. Aisi muri yavo chete yarasikirwa asi ndingati muri yese yeZimbabwe zvikurukuru vemuindastry yedu yemaarts ndingati neart indastry yepasi rese kurasikirwa kukuru chinonyanyorwadza ndechekuti muupenyu hwedu mabasa edu atinoita aya kazhinji vanhu munozotanga kuona kukosha kwomunhu aienda munhu anodikitira kushanda achivhura mikana yakawanda zvavaiita materevhizheni nemalive show zvaakutanga kuita mitindo kune vechidiki iko zvino izvi asi makore avakatanga zvinhu zvazvisingabhadhari kana mumazuva avo kupedzisira vanga vachirwara asi rubatsiro ruchishayikwa ndofunga inguva dzakadai dzokuteta kungoti isusu vazhinji vemuZimbabwe muchiona tichiedza kuti tiitewo zvemitambo izvi hakusi kuti tiri marombe asi kuti kuedza kutsvaga kurarama kuraramisa mhuri nekusimudzira unhu netsika nemagariro evanhu vedu vomuZimbabwe nepasi rose asi hatimbovapii mukana wokukoshesa nekuremekedza vanoshanda muindastry yemaasi.
Kunewo here masangano aivari mumaatsumu anobatana pamwe chete nekubetserana nevanenge vashayikirwa mukati mevazhinji vari muindastry iyoyi?
Ndodambudziko hombe ratinaro panomboedzwa kuti pambovhurwa masangano angabatsira asi zvinhu zvacho hazvina kwazvinomboenda. Kumusic ndokunenge kunotori nezimura iri kukwanisa kuti ingabatsira asi kune zvekuekta izvi nezvekunyora nezvekumafirimu hakuna kwaungatindinganyatso kuti ndonopotera kuti ndowana rubatsiro rwupi. Tinokurudzirawo kuti chichemo chedu dete yakwanisa kuwana nguva nemikana yekugara pasi tichinyatsokuronga nokuti idambudziko rinoramba richingodzoka gore negore zuva nezuva. Zvino hazvi zvinorwadza muchinge masangana nemadambudziko akaita sasangana navo mukomaLawrence izvozvi.
Avo vanga vari vachiri kure chiri kure mumwe wevanozivikanwa zvikuru mubasa rezvemitambo nekudetemba vachitaura parunare vari kuHarare neStudio 7. Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America iri muWashington DC. Iko zvino tochikupai chirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chandinokupakurirai musi wesvondo wega wega. Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai muchirongwa chevechidiki chandinokuunzirai svondo rega rega nemusi wesvondo. Ndiri kuno kuStudio 7 kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga. Nasi taita rombo rakanaka, tiri kuwana mukana wekukurukura nemumwe wevanin'ina vedu ari kusimudza mureza ari kuZimbabwe uko, Munyori Nyanduri. Anonzi simba rasenyama dzavo. Saka toda kuti vateereri vangonzwa muchidimbu chidikidiki kuti ndiani uyu anonzi simba uyu, tisati tapinda mubhuku rake idzvairo ratoda kutaura nezvaro nhasi.
Mashita henyu, makadii vateereri? Zita rangu ndonzi simba rase nyama dzavo. Ndiri mukomana wechidiki ari kuZimbabwe. Ndakaberekwa ndakakurira kudombo shava. Ndakazoita zvidzidzo zvangu pamission yeChishawasha grade 1 kusvika 7. Ndabva ikoko ndakazoenda kuChinoi kwandinova ndakaita form 1 kusvika 6. Ndapedza form 6 ndakatanga kufarira nyaya dzemabhuku zvakanyanya. Saka basa rangu randinoita nderekunyora mabhuku nekutsaura, yatingati pachirungu professional speaking, nekukurudzira vamwe. Uyezve ndinopanga mazano kune vanenge vachitanga mabhizimusi.
Mukoma simba, imi makasike kutanga kubuda muchinzi maburitsa bhuku iri nderechitatu iri, mamwe amakaita kumafiro uku anonzi vanani?
Randakaita rekutanga rinonzi faithpreneurship, rinenge richitaura nezvekukurudzira vatenderi kuti vangazanganise sei chitendero chavo atingati maprinciples kana kuti zvika vangazvisanganise sei. Nekuti munoona kuti kazhinji kazhinji tine vanhu vanoda kugamuchira minana sikere, but vasingatedzere zvika. Kuti upenyu huendeke zvakanaka hune zvika zvinoda kuti zviitedzere. Rechipiri rinonzi leadership wisdom, rinotaura nemaererano neutungamiri. Munoona dambudziko ratinaro muno munyika meZimbabwe kana kuti muAfrica inyaya yeutungamiriri. Saka kuti utungamiriri hufambe zvakanaka hunoda kuchenjera. Saka ndidzo nyaya dzandaibatabata mubhuku reHP.
Hatichandei kuna tatenda here. Sei makazofunga kupa bhuku musoro wenyaya wekuti tatenda? Chii chiri mubhuku iri?
Tatenda bhuku iri rine dingimitira dzakawanda-wanda. Asi tatenda ndiyo yatingati main character irimo mubhuku. Mukomana anonzi tatenda rinenge richironda nhoroondo yemukomana anonzi tatenda kubva mukuzvarwa kwake kusvika achikura nekuzobudirira kwake nekukwangwaya kwaanenge achiita nekuzo budira kwa kwa amita saka rinoronda nhorondo yake kubva mukuzvaro kwake nemukusimukira kwake
iko zvinezvi ratira apo here pamashelf mumabookshop nepese pese kana kuti muchine urongwa hwekuripotsera mukatu
rufana kuti riende mumabookshop shondo ratiri kubata irori tangasati tarisa pane matsamba atanga tichimbonyorerana pasi neve mabookshop tanga muvhuro mangwana tinenge tapedza kunyorerana pasi
ko zuva ramunopemberera riyariya ramunofarira rinonzi official launch nevana munyori vese ramunoita makatoita here
atisatari parura ne official launch nekuti tichiri kumboona kuti vanhu vangabatirane nesu nderapa munoona kuti mabhuku angu mairi ekutanga ndakamaparura neofficial launch asi rechitatu ndiri kuzengurira kuti ndiite official launch nechikonzero chekuti zvinotora madhora akawanda zvinotora urongwa hwakawanda saka nemamiriro akaita kunze mari dzacho dzinenge dzichidiwa dzinogona kusazobuda zvakanaka
ayo ndo vimba vakateerera vari kubata mazwi kuitira mangwana mashoko enyu amungadiwo kusiyira vamwe vechidiki vari kunze uko vakateerera vanokuteererai muchiita basa renyu iri nevasingakuzivei nevanokuzivai vachishaya mukana wekusangana nemi ndeyekuti kudii
mashoko andingade kubvudza vakoma vangu nevanirina vangu nehanzva dzangu nana baba nana mai ndeyekuti ngatishingirire ramangwana redu rakajeka homu tinangopinda nezvimwe zvinonetsa zvingaidzo asi ngatirege kurasa tariro ramangwana rakajeka tinosvika
aiwa ndoda kukutendai mukoma Simba nyama dzavo nekunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi ndichakuonekai tozooneka vateereri tichivimba kuti pamuchabura zvimwe zvitsva muchatibata zvakare tigokurukura nezvazvo saizvozvi
mazvita
ndinotenda zvikuru vateereri ndoda kukutendaiwo zvikuru kune kunge muinesu muchirongwa chedu chanhasi tosangana zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande muchirongwa chechitendero kuti tinzwe hurukuro yaakaita naPastor Richard Moyo vechiedza chevatendi Apostolic Church kuSouth Africa.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu,
unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nomufaro mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tatsikwa naPastor Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo, kwazisai vateereri mugotitaurira pamusoro penyu.
Aiwa ndinoti kwazivai vateereri veStudio 7 chimanheru akanaka pachirongwa chezvechitendero. Ini ndinoitwa mufundisi Moyo. Ndiri kuno South Africa kuPretoria ndiri kutenda Mwari zvikuru nekuti kutanga kwatakaita chitendo chevatendi chizova mukati meguva takapinda mukati menyika yenyu chinamato chainetsa ponapo tika tingaita sei kuti tigone kuvaka chinonzi chinamato ndiparakadudzira kuti chizo chevatendi nyaya yekuti tiye taka tine chiedza unhu wanganechiedza wanganechiedza sova kusaona sangana panzvimbo imwe chete parai kwakaitisika kari tira takabva naronga chidiki ngati karigona kusharisa ngati sitari chizo chevatendi matangira takaita iwavo
chakaita kuti mutange chechi iyi chii
chakaita kutange chechi iyi ndicharangarira mukati meguva 2006 ndaigara kunamata kwainetsa zvovana kwabva tinamata mukati menyika yezimbabwe pamaweekend yemasunday ndaindonyengetera ndiri ndoga ndova ndisangana nevamwe vatasangana mukuzivana tifanoita gurupu tine chido chekunamata kuti chodenga anga achikuti mofa kuti munamata chinamata chiroita chinamata tatangiita magurupu sazvo kuti vatazovaka chino chizo chivatini mukati meguva 2008
munoona kuti pane mutsauko here kana muchiita zvechitendoro muri kure nokumusha
tinoona pane mutsauko kosha zvikuru nokuti pakuva kwedu kuno sevanhu vediaspora zvinhu zvinotibatsira chose pakudzorereka nokunyaradzika mundangariro nomufungwa tichiziva kwatakabva kana tichiri muna mwari tichiri kumusha chitendero chinotibatsira zvakawanda tinosangana nedzimwama dzakasiyana siyana marudzi namarudzi
kazhinji kana vanhu vari kure nekumusha zvinhu zvinonetsa zvinobva zvawandavo asi vanobatsira kuita vashoma. Vatendi venyu kana vachiuya kwamuri nezvinhu zvinovaremera, munovataurira chinyi kuti vasaora mwoyo?
Ndinotenda zvikuru vahwande. Ini ndinofara samufundisi mwoyo, ndichitaura zvikuru. Kana vatendi vakawanda vachiuya nemaproblems, pachangu ndinofara, nokuti ndiri munhu uya anofarira kuyananisa. Ndifariri vanhu vanorambana kana kuita muchato. Ndinoyananisa zvakasiyana siyana. Matambudziko anorwara kazi wari wati enda kundovanyengeterawo chivasimbisa neshoko raJehovha. Usatiza kuti shoko dinga akatuma makumi manomwe kuparidza nekuporesa. Saka zvinhu zvandinovabatsiridza nazvo izvozvo, navo vachifara. Vachisara vava vanhu vagona kuvaka namaguta pane unodzinorimawo chibatsirana ponapo, chikumbira mwachiudza Mwari chodinga chishandirwa. Saka zvinhu zvinotifadza izvi, nekuti vanhu vandikoma navo vanofarawo nokutenda zvikuru mushoko raJehovha Mwari.
Makawanda here muchechi?
Regai nditende Mwari. Kuwanda takawanda, tiri kukura sikuna mazuva zvisinizva vati vataimbova navo tavakazosiyawo vakaendawozva vakarashika nenyika. Asi nekuti nekutsungirira kwandinako nekuvakapo napo, shoko raMwari riri kukura. Nekuti chokudenga vatumira kutaura nesu kuna mazuva vanhu vachitendeuka panapo vhangera Mwari chienda mberi. Saka zvinotifadza riri kuti tiri kuona musiyano gore negore 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 saizvozvo.
Chamunosangana nacho chinonyatsa kunetsa vatendi venyu chii?
Sezvatiri mukati menyika ino yediaspora, vatendi vanhasi vane mapurobhemu akawanda. Nekuti chokutanga, zvinovanetsa vanhu vanoda kusvaga zvinobatika. Vamwe vakauya chitambudziko kana vakawana zvavawana vanobva vasiya chechi, vobva vaenda kundofara, kundonwa, kundoita zvakasiyanasiyana, vamwe kurasika kana kurambana nenyika ino yatiri.
Ko, kushanda namamwe machechi ari muSouth Africa imomomo kwakaoma zvakadini? Munowirirana here?
Panyaya yekushanda navo machechi, ndicharangarira kumashure kauti zvino panguva yatanga tiri mukati menyika ino zvainetsa kutoti makereke kumusha wakati wande tomboitawo mabikisa andisangana ponapo zvakutoonana. Asi kubatira sevanhu pamwe chete zvinhu zvinoti veme zvinoda mweya waMwari neuisa, nekuti vamwe vanhu vati vanhu ava vada kutsiturira vanhu vedu, vada kudai zvakadai zvairizvo. Asi zvinorema zvikuru sei. Asi nekutenda chodinga nditungamiriro kuka zvikuru pana Mwari.
Shoko renyu rokupedzisira, Pastor Moyo.
Shoko rangu rokupedzisira ndira kuipa musoro wevhesi kubva kuna John 15 inotaura ichiti, ndini muzambiringa wazokwadi, ani nanage iri mukati mandiri. Haangaparari kana chii, asi davi rimwe rimwe risingabereki richatemwa rakandwa mukati memoto. Kudunzira kuti tiri vanhu, tiri vatendi, tiri muzambiringa unova yeJesu Kristu. Saka vatiri matavi tinopowa nezvibereko zvizhinji zvinogutsa nyika, zvinogutsa pasi rose nechiri dzedenga, kuti tigone kuwana kudya. Kati kasava matavi vasina zvibereko, tione kuwana kutemwa, tione kukandwa kure. Tive vanhu vanoda Mwari nguva dzose, chiudinga katida nesimba nesinedzikinyiro, kuti munyamuchina wamwadai wakarokufadza vachiriri vese vachanzwa shoko iri nokurifarira. Ndoshiro chasanganiswa murudo nekuti chipinamatirana nokuparidzira shoko raJehovha Mwari. Chingoti mweya waMwari ngaugare nesu nosingaperi.
Vateereri, nguva ndiyo yatisiya. Tinotenda zvikuru avo vanga vari Pastor Richard Moyo vechiedza chevatendi Apostolic Faith, tichitaura navo vari kuSouth Africa. Tinoimba kuti muchasangana nesu zvekare svondo rinouya mune chimwe chirongwa chezvechitendero. Mosara zvakanaka. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri kuno kuWashington DC.
Tinotenda kuna Tanonoka. Tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 1 Harare City 2, Highlanders 1 Kariba 2, Shabani Mine 1 Capes United 1, Mutare City 1 Black Rhinos 1, Triangle 2 Bulawayo Chiefs 0.
Even if you're soulmates, even if you're meant to be together, there's still so much work to be done, you know. You're a different person, he's a different person, you know, and you two are trying to be one. So you need to be best friends, you need to get to know each other a lot more. And if you can't be patient, then I think love's not for you, you know.
Moyo wangu, ruwara, ruwara, ruwara,
Takupai mzwisa kubva kuna Takura, kambo kanonzi chiwitsi chemoyo. Tomboenda kujubilation center kuBedford kuBritain kumsangano urukupindwa na wa Nelson Chamisa ve MDCT vachisangana ni vatsigiri vebato rawo ikoko.
Kisa mbamba kisa. Kisa Zimbabwe kisa. Kisa diaspora kisa. Kisa New Zimbabwe kisa. Aiwa. Ndangwa. Mabiti pano. Kwanzi ma president ngati a. Kana kufira pande ngora kuite. Kisa mbamba kisa. What do you guys want to say? I'm not saying I am overwhelmed. Find out what kind of Ungana. Now, the pressure that is funny, what are they, Manchester? Because no mass is bad. I'm humble. I want to thank you profusely from the bottom of my heart. Thank you for coming. I want to thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dr. Richard Morgan Tsvangirai. And ndakumboona pachita uwandu hwakadai. Apa pano ndiudza chinhu chimwe chete. Kuti pane chadenhwa munyika. Pane chakuitika munyika. Chitsva chakuitika munyika. Ine handina kana dhau. Kuti pari kuuya muna July. August gadzirirai mabhegi. I want to tell you today, Hamada, you want to see this and look out. Mukawana, put him land and through it down, get you to Toronto, even I'm really impressed and I'm overwhelmed by this. I signore, I would have wanted Dr. Tsvangirai to be here to see the fruits of the journey. He did a lot of work to lead us to where we are. We were hoping that we would be with him. But that's not this helped Marianne Marongero. But we are where we are. We want to thank Dr. Tsvangirai for the work.
Avo vanga vari vaNelson Chamisa, mutungamiriri weMDCT neMDC Alliance, vachitaura vari kuJubilation Center kuBedford kuBritain. Musangano uyu uri kuenderera mberi, tichanzwa zvizhinji mukufamba kwenguva. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zanu PF yotatarika kupeta sarudzo dzemaprimary nhasi paine mutauro wakanyanya uku ichishorwa nekushandisa midziyo yehurumende yakaita sezvikopokopo. Vatsigiri veZanu PF vanoenderera mberi vachiratidzira kusafara kwavo nemabatirwo esarudzo idzi. VaLawrence Simbarashe vaizivikanwa sekuti mudhara bonzo vanoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko hizika tisenda baku.